Dora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rokuAmerica iro rave kutengeswa pamusika mutema nemadhora emunyika ari pakati pechiuru nemazana mana nemadhora chiuru nemazana matanhatu padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kunzi iri kukwira. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunoreva nzara muvashandi vakawanda sezvo vari kutambiriswa mihoro yavo nemari yemunyika ukuwo vezvitoro vachikwidzawo mitengo yezvinhu pose pangovedzerwa vashandi mari.
Kana mari yemunomo ichiramba ichishaya simba zvazvinoreva kune vakawanda vanoitambira ndezvokuti inenge isingakwani zvavanenge vachida kushandisa. Zvinoreva kuti mihoro yakawanda yevashandi iri kumaZimbabwean dollars inenge isingazokwanisi kutenga zvinodiwa. Nenyaya yekuti painoderera mari iyi kushaya simba kwayo, kazhinji zvatinoona ndezvekuti mitengo yezvinhu inenge yakutokwira kana tichitarisa mitengo inenge iri pegged nemari iyoyo yemuno muZimbabwe.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika, Professor Elliot Masocha, vanoti izvi hasi zvinhu zvitsva zvekuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, vachiti mucherechedzo wekukundikana kwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Zvinhu zvatakagara tataura isu kubvira gore rapera pamwe chete namamezures ainzi ari kuiswa mitemo yainzi yaikiswa neReserve Bank neMinistry of Finance vachiti zvinoshanda, zvinova zvinotikatyamadza tichinzwa vamwe vanozviti inyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika vachitivo Reserve Bank iri kugona basa. Kugona basa kwacho hatisi kukuona isu takatarisa mari yomuZimbabwe, Zimbabwean dora yatinoziva isi kuti yakanga ichimbova pa1:1 kuUS dollar.
Chii chingadai chiri kukonzera zvose izvi? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuwanda kwemari yemunyika zvichitevera kuwedzerwa kwemihoro yevashandi vehurumende pamwe nevashandi vemakambani akazvimirira mwedzi wapera.
Chekutangisisa tikuona liquidity yati money supply kana kuti money stock yemaZimbabwe dollar yakwira. Chikonzerwa nechekutanga kuwedzerwa kuri kuita vanhu kana kuti kwakaitwa vanhu whether masivil servants even vamwe vanoshanda maprivate sector mari emaZimbabwe dollar salaries kunoita kuti demand yemaUS dollar ikwire. Zvamunoziva imi kuti economy yedu ya highly dollarized, predominantly dollarized, saka maZim dollar money supply kana kuti Zim dollar liquidity yakakwira either nekuti hurumende iri kubhadhara macontractor or public spending yakwira munoziva gore rino igore rine maelections. Saka zvinoreva kuti mari iyoyo yakuenda kunotengeswa maUS dollars zvoramba zvichiisa pressure on exchange rate. Saka demand yemauser inokwira nekukwira kunenge kwaita supply.
Vamoyo vanodzoka vachiti sesangano rinomirira vashandi, gore rapera vakanga vaedza kutaura nevashandirwi kuti vavedzere vashandi mihoro yavo gore rino pose panenge paderera dhora remunyika uremu senzira yekununura vashandi.
Tange tawirirana kupera kwegore ra2022 kuti tokwidza maminimum wages kuti asvike a certain level in US dollars. Tange tawirirana zvekare kuti ticharivhiwa kana kuti tichaongorora kana kukwidza patinenge taona kuti yasara kumashure kana tichitarisa mitengo.
Saka zvingagadziriswa sei zvekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kuitira kuti vashandi vasare vaine cheuviri panopera svondo? Dr. Chitambara vanoti
handi nyore kuti dambudziko riringe richigadzirisika.
Kushandiswa kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kwaderera zvakanyanya zvekusvika pazvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% zvichienzaniswa nekushandiswa kwedhora rekuAmerica mumapoka ose ekushandiswa kwemari munyika. Ukuwo rimwe sangano rekuSerbia renumbeo iro rinoongorora kukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa kana kushandiswa neveruzhinji pasi rose rakaisa Zimbabwe pachinzvimbo chechishanu panyika 10 dzemuAfrica dzine mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya mugore rino ra2023.